Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ropasisa mutemo unonzi unombunyikidza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kutoenzana nezvaiitika munguva yerudhizha. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota gwara rino vaite izvi kuburikidza nekunyoresa. Vakawanda vokurudzira kuwandudzwa kwemitemo yekukweretesa vanhu mari dzekutenga nadzo dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushushikana nekupasiswa kwakaitwa neparamende bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act uri kunzi neremadunhurirwa Patriotic Bill, uyo unoomesera zvakanyanya vanhu vanonzi nehurumende vanosvibisa zita renyika, vamwe vachigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mabarani weparamende wa Kenneth Chokuda vaudza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nhasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pabhiri iri masikati nhasi, uye rabva raverengwa kechitatu nekuendeswa kudare reSenate. VaChokuda vati dare reSenate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nhasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko, vakaona kuti maamendments aripo akanaka sezvo maingoona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly. Saka vati maamendments acho akanaka, saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi. Ndosaka razopedziswa kuitwa mastages anda asara pari zvinorava kuenda kuSenate.
Bhiri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapato anopikisa, ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa neZuro Manheru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzeZANU PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi nhengo gumi nenomwe dzemapato anopikisa hadzina kutsigira bhiri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vanotari sira kuti bhiri iri richapasa muSenate.
But chandinga kuudzai ndechekuti takapedza naro kuParliament, kuNational Assembly, nao raakuenda kuSenate, then to the President.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter, mumiriri weHarare East muparamende vatendai biti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Bhiri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti bhiri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kuivowo nguva dzehondo, vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu? Kuye zvino zvaipi kana takuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya wakamiri hotovharwa 10 years? Tinosaka Patriotic Bill rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo bhiri iri.
Tiri kuona bhiri iri risina kumbosiyana nababa, vanomanikidza vana kuti
imi ndiye respect ene kuti ndine baba pamuchapanapa ana baba vaya vanotaka zvekutofosera respect so atiri kuona zvirikuitwa nebhiriri riri kuti musataure zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitika musataure izvo zvinogona kuita kuti vanhu vatarisire Zimbabwe pasi nepamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikisa
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese kwavanenge vari vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika ndakamirira Studio 7 Marare, Ndini Godwin Manguja.
Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu vaende kunonyoresa pasi pebumbiro remutemo. Nasi rangaririwo zuva rekupedzisira rekuti vanhu vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti. Vamwe vanhu vanonzi vari kuchema chema kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kana kuti akaiswa kunzvimbo dziri kure nekwavanogara. Vanopikisa vanoti Zeki iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti. Asi veZeki nehurumende vanoti zvimwe zviri kunetsa zvichagadziriswa uye hazvingakanganisi kuitwa kwesarudzo. Asi nezvichemo izvi sarudzo dzemuZimbabwe dzingaitwe pasina mutauro here. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro vesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Tichionawo zvakare matambudziko ari kutarisana nevakanyorisa kuvhota vakawanda ekuti mazita avo dzimweni dzenguva haasi muvhoters row. Ivo vakabvhota maelections ekumashure uko. Kana kuti mazita avo ari muvhoters row akakanganiswa uyezve vachinjwa kwavanovhotera. Vamwe vari kunzi mumba imwe chete mudzimai ari kuvhota ari pano, murume ari kuvhota ari kune iyoyo polling station. Zvinova zvinhu zviri kukanganisa vazhinji. Vamwe vanopedzisira vakunovhota kunzvimbo dziri kure kune pavaivhotera nekusandurwa kwakaita zvinhu ikoko. Inyaya isingafadzi. Taifungidzira kuti panoitwa proclamation emaelections voters row inenge yagadziriswa zvakanaka, asi tinoona kuti voters row iyi haina kunyatsokwenenzverwa zvakanaka.
Ko, pane chingaitwe here kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa mugwaro iri? Tabvunza vamakoni.
Avo vangava ne matambudziko akasiyana siyana ekuti mazita avo anga asimo muvoters row, vakakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo. Ivo vanga vakanyoresa kare kumashure kureva kuti vane mukana wekuvhota musarudzo idzodzo. Kunyange avo vanga vatadza kugadzirisa sezvo vari muvhoters row kudhara kana kuti vanga vaiswa munzvimbo dzisiridzo, izvi zvinogona kugadziriswa. Matambudziko atiri kutarisana nawo aya angadai akasopera kare dai kuri kunzi voters row yakanga yashewa pane nguva yawe maelections.
Panyaya yekuti vanopikisa havasi kupiwa gwaro revavhoti, vamakoni vati izvi hazvitarisirwe musarudzo.
Kuti sarudzo dzedu dzizofamba zvakanaka kumberi uku, tinenge tatomisa opportunity yakanaka yekuti tinge nevoters row yakachena. Izvi ndo zvinotaurwa nemainternational instruments atinoshanda nawo akaita sana SADC guidelines on the conduct of democratic elections nemamwewo. Saka tinongokurudzira Zeki kuti dai waro yaita kuti voters row inge ichionekwa nemunhu wese pane nguva kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo iwowo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu vativo havasi kushamisika nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti.
Izvi zvaikungoratidza zvaityirwa neruzhinji kumazuva apfuura, kumwedzi apfuura, kumakore apfuura kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo hachisi chinhu chitsva chatiri kuona, chinhu chatakanga tichiona, chinhu chatakanga takutotarisira. Ndofunga vanhu vakanga vasingataure nhema vanhu vakanga vaine zvavakanga vachiona.
Asi vachitaura nebepa nau reHerald, mutezeri wasachigaro wekomishen yeZimbabwe Electoral Commission, Ambassador Rodney Kiwa, vati zvinhu zvose zviri kunzi zvakakanganiswa mugwaro revavhoti zvinokwanisa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzawo Studio 7 kuti mutemo wesarudzo uripo iko zvino unokwanisa kuita kuti paitwe sarudzo dzakachena.
It's good to improve the laws, but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Zimbabwe yave nemakore ichiita sarudzo dzinoramba kutambirwa nevanopikisa vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kunzi nevamwe vanokweretesa mari vakaita seAfrican Development Bank, IMF neWorld Bank zviri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mamwe mapato ezvematengerwo enyika madiki pamwe nemamwe masangano akazvimirira oga anosvika makumi matatu nemashanu kusanganisira Operation Dudula neput South Africa First varatidzira pamahofisi emutungamiri wenyika yeSouth Africa vasiri Ramaphosa vachikurudzira kuti vadzinge zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Kuratidzira uku kuri kuuya apo magwaro ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 osvika kumagumo mwedzi uno zvichitarisirwa kudzingwa kana dare repamusoro rikarasa nyaya yechikumbiro chavari kuita kana kuti pakasave kuti zvibvumidzwe kuramba zvichigara munyika iyi. Asi pane mukana wekuti kana dare iri rikawirirana nehurumende kuti zvizvarwa izvi zvidzingwe, zvizvarwa izvi zvinokwanisawo kuenda kudare repamusoro. Mutungamiri weOperation Dudula vaPatrick Mogolusi vaudza nepfenyuro yeSABC News kuti vari kuda kuudza vaRamaphosa nemakurukota avo kuti vaneta nekungovimbiswa kwavari kuita kuti vachadzinga vabva kure vachiti vanoda kuti vakombwe vadzoserwe kunyika dzavo. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Vanhu vari kunetseka chaizvo kuti tichaitika nekuti vari kuona kunge sezvo koti risatiwo yasvika pakupa kuti ivo vari kuti chii neyaya yavakapiwa neHelen Suzman nevamwe vakasiyana siyana. Saka vanhu vako nekuti vanhu havazvinzive zvemutemo izvi vakufunga kuti pamwe zvekuva kuti aiwa nyaya yapera kana kuti tapotadza vanhu vakona kuenda kuZimbabwe. Saka pane kunetseka kuri kuitika pavanhu, vanhu vari kushungurudzika chaizvo uye zviri kuitika pasi ndizvo zvekuti vanhu vari kushungurudzika dzwawo nemaitiro evanhu pamabasa nekuma UIF iko kwaanofanira kuwana mari dzavo.
Saka zviri kureva kuti kudini kumunhu ari muSouth Africa akabata ZEP pari zvino?
Zviri kutoreva kuti kwaari ari kuona kuti no, upenyu huno hwemuSouth Africa hunenge hwapera. Ndo saka vanhu vakumanyira kuti at least vange vane mareceipt emawaivha kuitira kuti kana mawaivha acho apuwa, nekuti vakanzwa kuti aiwa mawaivha akupiwa vanhu vakupiwa mawaivha kuti kana munhu apuwa waivha yacho inga inogona kumutengerawo serumwedzi miviri mitatu zvekuza kawana weather yacho anobva aapplyrawo chipemiti yacho iyoyo yotorawo nguva kuti ibude. Saka vanhu vari kungotsvaga chingamuraramisa mangwana serasingazivi kuti zvichaperera kupi, asi vari kuona kuti nyaya yekungogara chete munhu akangomirira kuti tinzwe kuti koti chatiti zvinenge zvichapinza pamatambudziko, nekuti koti kaiva chiti aiwa nyaya iyi iri kuhwinwa nehomafezi anenge asisina chekuita munhu iyeye. Ndosaka vatomanyira kuti vatsvage chekubata chete mumaoko zvinoratidza kuti vanhu havasi kuda kudzokera kuZimbabwe.
Tanzwa kuti nhasi kune mamwewo mapoka aswera achiitawo toitoi here muJoburg vachitaura nyaya yekuti vari kuda kuti vaRamaphosa vaite kuti vatorwa vaburitswe munyika. Mambonzwawo nezvazvo here izvi?
Zvakatotanga nezuro iwo mapato nderimwe racho ranga riri pakoti panyaya iyoyi vana All Truck Drivers Forum of South Africa iyoyi inova iyo rimere mapato rine gumophobia rinovenga zvikuru vanhu vanobva kunze nana Dudina nana Put South Africa Affairs. Saka vanhu vakatanga vakaendesa mapepa memorandum kuHome Affairs kuti kuda kuti pakazara maillegal foreigners ngaabviswe. Saka iko zvino vari kuti vari kuda kuenda kuna Ramaphosa vachiratidzira nekuti havachadi vanhu vanobva kunze, varoda kugadzira nyika, varoda kuti zvarwe kuitira kuti kusapinda munhu vazvigadzirire nyika yavo vari vega.
Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Suwanda, vari parunhare kuSouth Africa na Ivan Zininga weStudio 7. Kunyanga hazvo vanhu vanosvika mamirioni maviri vari kudadzimba, mirioni imwe chete iri muHarare chete. Nekuda kwevanhu vari kubva kumamisha kuenda kumadhorobha nekuwedzerawo kwehuwandu hwevanhu kuwana dzimba kunonzi kuri kunetsa nekuda kwemitemo yemabhanga ari kuomesera vanoda kukwereta mari dzekutenga dzimba kana kuti mortgage. Vemabhanga vanoti havana chekuita nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, nekudaro zvinonetsa kungokweretesa vanhu mari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ratakawana kubva kune mukuru weBankers Association of Zimbabwe vafanwa muTogo, hakuna vemabhanga vari kupa zvikwereti zvedzimba kana nzvimbo dzekuvakira nemari yemunyika kana kuti maZimbabwe dollars. Gwaro iri rinoratidzawo kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupa zvikwereti izvi dzinoisa mari yemutero kana kuti interest iri pakati pezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore kana kuti 11-15%. Asi kuSouth Africa mari yemutero tero pachikwereti iyi iri zvikamu zvinosvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%. Munyika dzakaita seAmerica mari iri pakati pezvikamu zvitatu kubva muzana kusvika kuzvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 3%-6%. Mutero unotarwa pachitariswa nhoroondo yemunhu yekubhadhira zvikwereti kana kuti credit history. Asi munyika idzi munhu anobhadhira chikwereti kwemakore akawanda kwete zvinoitwa muZimbabwe. Gurukota rezvemagari Revan Vapo Mavima wachitaura pamusangano we Social Security Authority, National Building Society ne Zimbabwe Institute of Public Administration and Management SIPA. Vakati muZimbabwe vanhu vanonzi vadzosere zvikwereti makore mashanu, vakati zviri nani kuti vapiwe makore makumi maviri.
UBS mamwe mabuilding societies ngaachisevenza kuitira kuti tidzokere ku the normal mortgage system inopa vanhu nguva yakareba yekuti vabhadhare dzimba dzavo.
Vakatendawo kuti mari inoripwa pachikwereti chekutenga imba yakawandisa.
Tichatarisa futi issue yemainterest rates. Mainterest rates acho ngave asiri usury, hamungaiti chimbadzoka nereal estate.
Mumwe mugari weMuHarare vachenesa Ntungwa vanoti kukura kwemitero inodiwa pachikwereti zvedzimba zvinohodza mwoyo yevakawanda.
Mari haisi kutendera muekonomi zvese zvatiri kuziya. Imari iri kuenda kune vashoma. Inini nekumira kwakaita zvinhu handione maZimbabweans achikwanisa.
Asa mai Mildred Kujinga vanoshanda nerimwe bhanga rinopa zvikwereti zvedzimba nepekuvakira reNational Building Society NBS vanoti shuviro yavo ndeyekupa munhu wese munyika zvikwereti zvichienderana nemari yaanowana pamwedzi kuti azokwanisa kudzora chikwereti.
Kuumbwa kwebhengi rinonzi NBS rakatoumbwa rakatarisana nekuti ripe vanhu dzimba nemairano nezvavanorarama nazvo kubvira vari pasi kusvikira vari pamusoro.
Vanotiwo kunyange zvodonzo ravo rire kuwanisa munhu wese imba, vanonyanyokurudzira kuti munhu ave achiwana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi kana kuti $250.
Isusu sebhanga ratinoti rinokurudzira chinhu chinonzi financial inclusion, hatina minimum income, asi tinokurudzira kuti munhu wose anoshanda dai agona kuwana mari iri pamusoro pekuti awanewo mari inenge mazana maviri nemakumi mashanu $250. Nekuti izvo zvinotaura kuti uchinge watengawo magrosari unogona kusara nemari yakafanana $50 kana kuti 80 yatinogona kuti aiwa nemastend edu atiti chinge tinawo kuti ukwanise kuvaka kana kune nzvimbo dzinonzi dziri kufanira kuumbiridzwa kuita mataundi.
Vachibvunzwa nezvemakore mashoma anopawa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti, amai Kujinga vangopa kurudziro yekuti vanhu vatore zvikwereti zvavanokwanisa kubhadhara.
Kukurudzira kuti munhu munhu agone kutora imba inoenda neupenyu nemari anobata panguva iyoyo.
Nachibvunzwa une Studio 7 nezvekwira kwemitero yemari yezvikwereti izvi, amai kujinga vakati havakwanisi kutaura pamhepo mainterest rates ebhanga ravo, asi vakati
isu tinoshanda namalending rate anenge aiswa nehurumende, ende hurumende zvayakanakira when it comes kunyaya yedzimba, malending rates avanoisa akanyanya kuderera kudarika atinoisa pamaloan ekuisa pamubato wamaoko.
Nyaya yekusheya simba zvakanyanya kuri kuita dhura remunyika uye kusajeka kwegwara rezveupfumi kuri kupa kuti vamabhanga vatye kukweretesa vanhu mari dzekutenga dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti Russia yatanga mwedzi uno wachikumi nekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mushure mekubhomba guta guru renyika iri Kiev nhasi mangwanani. Vanhu gumi vanonzi vakuwara. Mabhambo aya anonzi aparadza dzimba dzevanhu, kiriniki, motokari pamwe nepombi dzemvura. Vakuru vakuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vanoti vari kushushikana nenjodzi inonzi inogona kukonzerwa nezviri kuitwa nemauto eChina, ayo anonzi ari kudzivisa ndege nengarava dzehondo dzeAmerica kufamba zvakanaka munzvimbo dzinonzi dzinokwanisa kushandiswa nenyika dzose kana kuti international waters. Izvi zviri kuitika munyanza yeSouth China Sea. Nemusi wechipiri, America yakaburitsa vhidhiyo yakaratidza zvakaitika apo ndege yayo yemhando yeRC-135 yakakanganiswa kubhururuka neChina. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, amai Mao Ning, vakati America ndiyo yakakonzera kunetsana uku nekuda kusora. Dare reInternational Court kuHague rakapa mutongo yekuti China handiyo muridzi wenzvimbo iyi, asi China inonzi haisi kutevedzera mutongo uyu. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana-siyana pakutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vanotosungirwa nemutemo kuti vange vachitara zuva iri nenguva chaiyo. Asi vamwe ndo vanoti vaMnangagwa vakakasika kumedza kutsenga vachada sezvo kwanga kuchine nyaya dzakanangana nesarudzo dzinoda kugadziriswa. Vamwe ndo vanoti kunyanga hazvo zuva resarudzo ravepo, gwaro revavhoti reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harina kumira zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vari kunotarisa mazita avo vanga vachishaya mazita avo munzvimbo dzavakanyoresera kuvhota vari. Ukuwo bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakaendawo kudare richiti panofanirwa kutanga pagadziriswa gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti Final Delimitation Report pasati paziviswa nezvezuva resarudzo. VaMnangagwa vakazivisa kuti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pasina akunda musarudzo yemutungamiri wenyika inozodzokororwa musi wa2 Gumiguru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGodfrey Kurauone vebato rinopikisa reCCC pamwe naDr Masimba Mavhaza veZanu PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Mukoma Jonga, ndozviri pamutemo. Mutemo unosungira mutungamiri wenyika kuti ataure zita resarudzo. Ndozvakadai ndakamirira tose tizive, tione kuti tozofambisa sei munyaya dzekugadzira kama campaigns yedu sebato rinoda kupinda mugovernment muna August. Asiya huri ati ikuti ndinzwe kuti zuva rataurwa panguva iyo zeki ikuita matambudziko nevoters roll. Vanhu vakawanda vari kuinda kucheka masa avo vari kumashayiwa. Uyu means kuti zeki pache zvayo is not ready, zeki haisi prepared for elections. Zvinova izvo zvichatipa aya tinoti madisputed outcomes, ekuti pakabuda maresults munhu wese achange asina kugutsikana nemhaka yekuti vazhinji muchaona kuti zvasarwa kumbwa kuti mazita mazita rako harimu, asi vachiziva kuti vakarejista kuvhota. Dai dambudziko guru.
Regai tidzwe una Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navakurawo nepamusoro pekuziviswa kwakaitwa zuva resarudzo.
Ya vakurawo ndinongobvira nawo pekutanga pekungoti ndozvinoda mutemo, ndozviri pamutemo wenyika yeZimbabwe. It's a constitutional obligation could the president right to abide by it and give an electoral debt. And again, as I said earlier, kuti kana mutungamiri wenyika achinge achitedzera mutemo webumbiro remutemo wenyika, chikomborero kune nyika iyoyo, nekuti mune munhu anotedzera mutemo. Hatina kufanana nedzimwe nyika dzekuti vanongofunga kuti hatichavhota nekusingaperi kusvika ini ndafa. Isa atina izvozvo, ZANU-PF inotedzera bumbiro remutemo kugutsa ruzhinji nezvinoda vanhu. Asi kuti titi zviri nyore kufadza munhu wese, tingadai tanyepa, hazvikwanisiki. Variko vachangominyuta vachingoti dai maelections anonotswa. Izvozvo vanga anonotswa apa vetriple C vanga kutopopota, muri kutya, mazoita sei, maelections aannounzwa, hamuna kuzopedza kuita zvakati, munhu haabatsiriki.
Vakuraone, mataura nyaya yekuti gwaro revavhoti harina kugadzikana kana kumira zvakanaka, zvinhu izvi zvinganzi zvichiri nemukana wekuti zvinogadzirisika, tichiona kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 23 August.
Ndosake mona amavhazi avasina kubabasa yavhozi vari kuzviziva kuti gwaro revavhoti harina kuita zvakanaka. But however, tokubvunza kwamaita vanhu vane zuva ranhasi kuti vange vagadzirisa zvinhu izvozvo zvine zvakanaka, otherwise from there hazvitagadzirisiki. Kana ukasina zita rako, kana zita kwaro ratransfewa, kana ukasaritransfewa kudzidza kwaro kufanira kunge riri, hazvigadzirisiki. So it's a challenge yatinoona tina bhozi nguva yakona yapuwa vanhu vagadzirisiri, because vanhu vanga vasina kunzwisisa nekuona kuti these anomalies are serious and auya at a larger volume. So zeki haisi kuti nguva yapa vanhu vagadzirisi yakakwana, because vazhinji muchaona mazitamo vachichaikwa. But it's not anyone's fault. We don't know what happened. We don't know how they changed the people from this point to that point. So it comes to guru kuti kana vana mavhaza vezvipf vachita vasikuzviona, it means kuti vanenge vane roko pakati pazvo.
Dawa mavhaza, nyaya yevoters roll iyi hanzi hongu date ravepo, asi voters roll mamvemve.
Nyaya yevoters roll yakangofanana kumapato ese. Nesuwo tine vanhu vedu vane mazita avo avasiri kuona, asi tiri kuedza kuti munhu wese ngaakumhanye nguva isati yapera kunogadzirisa zita rako nechitupa chako nekurejista kana usina kurejista. Ndokusaka tichiti vanhu ngavarejiste kuvhota, vacheke kuti mazita avo aripo here pachine nguva. Taitaura nyaya yekubva makore maviri apfuura kuti taakuenda musarudzo makore mairi ari kuuya, ngatigadzirisei mazita edu pavoters roll. Vanhu vaingotawo njake njake vachitamba vari kure nekure, hazvibatsiri. Vaakumhanya vakupeduka bako mvura yanaya.
Vakuraone
kuti takuda kutanga maelections, ZANU-PF yatova busy kuti ngatiise mutemo wokuti unozosunga vanhu vasataura. So how is the opposition then going to campaign kana muchiita mutemo wokusungirira vanhu kuti musataura zvinyuto zvenyu, musataura zvakaipa zvapurezidendi, musataura zvakaipa zvenyika? Saka then who is going to speak and how? Tichinda kusarudzo takasunga muromo as opposition, tichinda kusarudzo takasunga maoko nemakumbo as opposition, but nonetheless ndinoda kuzivisa kuti vana veZimbabwe vanoziva zvavanoda.
Vamabhaza, hanzi pane mutemo uri kuwandudzwa uyo unosungira vana veZimbabwe kuti vange vasingasununguke.
Kungoti vakurawana havanzwisisi nyaya iyi, ndiyo yakatanga kare ikapinda ikasarudzwa ikaongororwa ikakurukurwa ikadibhetwa ikazovhoterwa nezuru. Uyezve hausi mutemo unorambidza vanhu kutaura, mutemo unorambidza vanhu kutaura nedzimwe nyika pamusoro penyika yako, kana usina mvumo yekutaura pamusoro penyika yako. Saka mitemo yemunyika dzese dzinawo mutemo wakadaro, ndiloge nelog nayo muamerica, mutemo uyu uri pese.
Dr. Masimba Mavaza vebato reZANU-PF vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurawone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. musakangano wachirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo ubulawayo yithi abantwana kumele bebe kwazi.
Ubulawayo odume ngokuthi kukontuthuzi yathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu-129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphansi bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela namhla emahofisini kamongameli zamaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly lamhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kukontuthuzi yathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamineminye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhova abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulusuku oluhle lokujabulela lokho ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idolobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo ubulawayo yithi abantwana kumele bebe kwazi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 enjengalamhla ngezi-Thursday. Yes, Saturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe nesikhathi sokuthi bacelebrate. Ungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe. Celebrate sibili kube kukhulu, sigqoke amabhetshu, sivunule.
UNdunadakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve culture yethu, preserve heritage yethu in a creative manner. Just not especially to deal the issue of drug abuse, because not that abantu should run behind the culture, iyagoqela wonke umuntu, because the culture is one. Iyancedisa ukuthi sidilela izinto ze-drug abuse, and also iyancedisa ukuthi sidivelope, because not sibambene, sirala behind the culture.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kwebulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
Kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe eyabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi uqale in the 14 years ethunywa edistributa ama-drugs. Ngezindlu zangkhona ezithele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imajebelelezi, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe loo mntwana isizikuyazazi.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Yokuhambisa yezidakamizwa ngazange bekho ikhathe yethu nokuya esiteshini sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo, ngoba namhlanje sibuyalotshing i-culture week. So phakamisani ama-cultures yethu angelo okuchapha, angelo okubulala, alokuthandana nokugcina ubulawayo.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edale lePhalamende, osomabhizimusi, abafundi loZulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela uMnumzana Freeman Bengu wedeza uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem ye issue yama foreigners abantu abazwa ngaphansi. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. UMnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nabo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho mele usebenze ubhalwe yibo lapho parliament but the way wenze ngakhona ubona ukuthi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha ukuthi angene eSouth Africa but kula eSouth Africa kuma umuntu odriver
unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu isenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayibase kodwa abantu bangaphansi bakhona ey'kolweni bayafunda it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube lezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabe betshengisela laba kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sibe 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla atshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhona ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayatshiyeneyo njenge-for example sikhangela ku-ward 8 abezalwane ezethorn group ezisuswe khona ngale zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izeki ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezeki ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered ngabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 nkayi-South kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota ku-ward kumbe 25. So yinto embi kakhulu le eyenzakeleyo kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababenza izinto kibo kutho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. njalo kuchithi ngenye indlela yindlela yerigging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally
abakubandala ezana uPF labo bayakhala ngokwenziwe iZack uNomzana Joseph Juma ngomunye wabambe owangaphansi ngokwenziwe iCommission le
lumemetheke ephose indawo yonke kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla lethu leZANU-PF bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU-PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona imbangela esenzakalo lesi ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye nxa vele kusenziwa indoda ye-delimitation le eyenziweyo kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo kodwa akusiyonto engalungisekiyo ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabisenzakala hathi ukubana betha kulobu kopokopo obukhona oyabe usenzakala
lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo
i-institution ye-voters roll siyenziwe namhlanje lilanga lokugcina kuyavalwa yes kodwa engingakwaziyo ukuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi babo ukuthi bayehlola amabizo abo but okukhona ukuthi abantu abaningi bavele balemvamo yokungaze ayahlola amabizo abo ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona lalokho ukukhangela engemafonini yokwenza abaningi behambi besiyahlola yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali phela yinjongo yokuizek yabe isenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi
kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa babasize bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhipha Stube
kusenjalo idale lephalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko ngumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill ngemva kokuba i-committee yedale lephalamende e-Parliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalumthetho umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba ikomiti yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalumthetho
the PLC they have considered it returned the non-address report so we have announced it then the consideration is now going to Senate
umthetho lo uphume ulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende amalunga aweZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho okhokhela ebandla leZANU-PF umnumzana Bhupuraito Garebhi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate
the so called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Elova enkundleni Twitter ummeli weHarare East umnumzana Thelayibithi uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonishwa kuleli ummeli weHange Central eParliament umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayisidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed umthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube naye uyawusola lo mthetho
ngemuva kokuba iParliament isiphase ibill leli abayithi Patriotic Bill. Sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angancothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angancothozi i-corruption eyabe isenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isizwe 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa umongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli ngokubika Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years, engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathiwa se-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwazi ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya izombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kwaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, umeliwe insiza South edalele parlamente, yena ekubandla leZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqinde abantu belimelele njalo ilizwe vele lizimisele kubana limjele kukhetho esiqongosele ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ku-voter roll.
Abantu bayahamba bayaswela amabizo ekunanzeleleyo ewadi yami esebulilima bahambile ivileji ithethe yasiwa ku-ward 17 kusuka kuwadi yami ibizo yile lihambileyo lezileji abantu bonke basasele futhi kuwadi yami ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu lokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izano PF ezaze ukuthi ayingasapoti siyakwazi ivekhi ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi kuzothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check-a amagama befuna amabizo abantu.
Utholi phi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka
abantu bezele bethe bebiza betizano PF for 43 years kambi ngaba unenkosikazi ungathola abantwana for 43 years kambi ngaba uzawathola abantwana semele imiti zamaza 5 years futhi bakhula ngokukodwa izinto zabo unkomo engabe kuyeka laphanethi izano PF ingene embusweni iyenzeni sibulawa yindlala lemali yezimbabwe beyangena abathi RTGS sibulawe njengobane nge-MT uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigaqo ifile indlala ingenile izinto ezitolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongakhe efuna into embatho komunye umuntu kelinisekela belifanatiko na hayi lelana lihle kubani obviously lizachothoza likhombe konke ngakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamphef libandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kenzenze mhlaka 23 foot August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhelele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke siyalungiswa kenzenze sikhuluma i-government yezamphef idize ngomgwaqo lesikele ibhethibhethi esiyayo ibhulawa esiyayo ifono sikhala emgwaqo eminingi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna yikuphi khalani emadolobheni kento abantu bakhaya imali yangikhonisa isuka ebantwini abazenzelayo ngoba ibandla lezamphef livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoze kodwa iqiniso ukuthi practically phansi abantu babomthini ibandla lezamphef lisebenzele kuhle liguqulile into ezinenene baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe ubaba uDeen Mangagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezimbabwe.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo isithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnangagwa?
Ubaba uphezulu advocate Chamisa yiba sebethembe ukubana ngolozakhipha abantwana bezimbabwe edibhide ekuhluphekeni. Mina ngikethemba ukuthi izenqoba ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezizweni izalo PF sebekhulumile isipokuphethe nakone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izalo izawini iza bonke abezalo PF asebathebeleni hlanza ngokubaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni ezani ebandleni le-TPC okuyilivotele avocate lesikhipho Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafethu abasebhaspora bazabuya ekhaya nokwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esazi nento okufaka imali ngaleso sikhathi uthi kusake vuka imali isize iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyibhenki akulamuntu lesitrasti ngebandla lezalo phethu lekwehluleko ngalawo mazwi ukuthi u-avocate lesikhipho Chamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ilabonise ukubana ilizwe limanje ngani ilizwe lakhe izano PF ye corruption ihamba number 1 ngokudura kwezinto number 1 ngokabhiza abantu number 1 abantu bathele izimo kabaseleyo ngendaba yebandla lesikolo.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo Mnumzana Moyo lo Mnumzana Nkomo.
Yeah, baba Moyo ngizashaya ngoba 23 sesinqobile dinga zalezana PF ufisela nje ukuthi nawe ngihamba kwesikhathi ngabathi ngizizo that catalyst amthe ke ngomunye wethu baba Moyo ngoba ngamantana izimavu izankhiso khona wonke umuntu.
Siyabonga baba Inkomo ukuhlangana nawe insizwa enkulu ngicela ihlale phansi hlaba ngoba uze umqabo kumfuka Nkomo wathi nayo impilo ethi bana sale ba emabhulini kodwa kathi siyamabhuli siyandile ikhavalele sekuwe ngomntomnyama. Siyabonga.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela ePhalamende. Olivalelisayo, osithandekile Mhlanga.